ngati yenu nazi ndakango tanga kare kuma 2001 asi kuzoti vanhu vazonatsa kuzoziva kuti hakune chikwata chakati chegaza nebudurin express chaakuchizoonekerawo kuvanhu 2020 2021 ndokatakazotsivisa damari foredo funonzi rudo inzira rine masono anokwana kuita 6 rudo inzira mukoma peter vakandinaka nehanda zororo
muri kutambirwa sei neveruzhinji tinoona kuti vaimbi vanorova musambo wamunorova imi wesungura uyu mawanda
ndinoona kuti veruzhinji vari kutambira misambo yedu zvakanyanya nekuti pese pendinotombofambawo ndinosangana nevanhu vechitombobvunza kuti ko madii atichakunzwi mazuva anaya mangonyarara chii chiri kuitika vanhu vari kutokomplena kuratidza kuti vanhu vari kutambira misambo yedu zvakanaka uye zvakare ndokutenderera kwatinenge tichiita kuti vanhu vazive kuti tiriko tichimboitawo mashows nekudii nekudii tiri kutenderera tichipindawo muvanhu kuti vanhu vazive kuti kune chikwata chinonzi gaza ndibudirire express muguta remasvingo
matambudziko apiwa muri kusangana nawo mukuita basa renyu remimhanzi mukoma gazi
ichokwadi ichocho dambudziko rezvekushandisa ndozvinotikonzeresa kuti tiite sekungatiko isusu tiriko nekuti kuti tikwanise kuita mashows kunzvimbo dzakasiyana kuti vanhu vazive kana chipa chinenge takokwa ivo vanenge vatikoka vacho havatipi system chavo vanongoti uya nengoperfoma saka isusu nekuda kwekuti tizikamwe kuti tiriko tinozonge takuhaya system kana tisitorinawo mari yekuhaya system hatikwanisi kuenda kuperfoma panzvimbo yacho iyoyo ndokunyarara kunozongoitika kune vaimbi vari kusumuka vakaitawo sesiko ndiro dambudziko ratinosangana naro kuti chikungu tinenge tinadzo asi zvekushandisa ndozvatinenge tisina kuti tikwanise kuperfoma nekuzikanwa kuti tiriko
saka matambudziko aya muri kuakunda sei
matambudziko aya anonetsa kuti timakunde asi chikungu tinenge tinadzo
vanenge vachidawo kuteererai vasingakwanise kuuya kwamunenge muchiridzira vanokuwanai papi kana kuti vanowana papi mumhanzi enyu
albhomu yedu gaza ndibudirire express inowanikwa payoutube zvakare nepafacebook inowanikwa ipapo
ndekapi gambo mukoma gaza kamunoda kuti tibude nako mudariro
kambo kendinotarisira kuti vateereri vange vechinzwa kambo kubva kugaza ndibudirire express kanonzi rudo inzira yokubatana
Thank you. kurwara ba asi mwana wenyu mama wangi ponda 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 moyo wangu manje aya machepa chepa Yeah.